ndofunga avo vanoti ZANU-PF iri kukundikana ndofunga kungokona wavo zvavo dzingangoriwo nyaya dzefungwa kana uchenjeri. Vanouya avava vanouya nendege vachibhadhara ndege vachizobhadhara pavanenge vachigara muZimbabwe. Havasati vari mapenzi vangauya kuzovhima vachiziva kuti hapana chavanonowana. Ndochokutanga, madhiri ari kuitika. Russia, one of the superpower country, vari muno. China, one of the superpower country, vari muno, vari kuita mabusiness. Tozoti mari muno muAfrica, ivo vana Dangote vokuNigeria vari muno, vari kuzvitaurira vega, ini ndichaisa mari kumagetsi, ndichaisa mari kusimende, simende toza basa rai.
Vagutu.
Zvanga zvitaurwa naComrade Kadziranda zvihwanda terera, ndada kuseka hangu ndikazvibata. Nokuti tinoti isu muchishona hanzi chakatengedza ndochakatanga. Mabasa ezano tinomaziva. Hongu vaao Haji Dangote muzvina bhizinisi ane mukurumbira, vachirungu vanoti is a billionaire, ichokwadi ichocho, uyezve ane unyanzvi hwokuronga mari. Asi chiripo ndechekuti mari yavaDangote ndeyavaDangote, haisiri mari inongoti vaDangote zvavauya muZimbabwe saka vatosiya mazakwatira emari dzavo muZimbabwe. Tinozviziva kuti hurumende yeZanu nyaya dzecorruption nenyaya dzekuchinja-chinja mitemo vanozvikwanisa zvakanyanya. Tinoziva kuti kune imwe kambani huru inova inonzi ESA. Tinoziva zvakaitika padhiri reESA. Tinoziva uori hwakaitwa. Saka tinoti isu vezanu ngavasatanga kuzvipembedza, nokuti vaDangote inyanzvi. Havasimbozokara mari yavo pose pose.
Ndikubatei muromo wagutu. Vachiri mumhanzu, tanzwawo mutungamiri webato rezapu vaDumiso Dabengwa vachiti bato reZANU-PF nehurumende yavaMugabe vakundikana. Yanguva yekuti vachipeta muswe vabvume kuti zvinhu zvakavaomera, vadaidzewo vamwe vavabatsire kupamazano. Munoti
kutonga kunoitwa nepolitical party. Ivo vaDabengwa kana vachiti ZANU-PF yakonewa, vane zapu yavo. Ngavakonvinse maZimbabwe kuti ivo vanozvigona, tione kana vachizviita. Hatina mazuva akawanda kwaitwa maelections kuBulawayo. Zapu yacho yakatsvairwa neZANU-PF ikoko kumusha kwavo. MBC vo ikatsvairwavo futi neZANU-PF ikoko kumusha kwavo. Nezera ravo vaDabengwa sevachizorora zvavo somunhu mukuru, ivavo veMBC zvimwe chete. Rega nditidzokere zvachitogwa navagutu. Isu toda kupata nyaya iripo. Mainvestors ari kuuya here muZimbabwe? Hongu kana tikwete. Vanouya ndivanani? Chii chingazoitika kana chaita?
Ndizvo kuti ndingambopindirawo ipapo.
Pindai vagutu tinzwe.
Ukaona vanhu vakawanda vakauya vachitoda kuzoita mainvestment muZimbabwe, ndevapi vacho vati vaita investment yabudirira? Ndomubvunzo wangu wokutanga. Totoropodza mamega deals anonzi akaitwa, chakabuda hapana.
Vagotundise mubvunzo wangu wokupedzisira. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari papi pane zvirongwa zvese zviri kuitwa izvozvi?
VaMugabe togara tichitaura izvo kuti munhu mukuru ava musharukwa. Tinovaremekedza kuti musharukwa mutsika dzechivanhu, hatiri kunyanyonyomba vanhu vabvazera. Asi tinotsigira tichiti vaMugabe handifungi kuti pane chavachakwanisa kuti vangachaita chokuti tingasimudza nyika kubva mumatambudziko airi. Taachivokumbira hedu isu sebato guru reMBC kuti baba vaMugabe, dei machinozorora moenda henyu kugushongo dheiri, munoona mhoo dzenyu dzichikamwa mukaka, munoona vanenge vachirima makagara zvenyu pabvute muchinyora mamemoazi enyu.
Vachirumanzu.
Ndiva gutu navari kuvavo vanopokana nezviri kuitika. Mabasa makuru anoudzwa navaMugabe. Chete chito zvandingangotaura muchidimbu, vaMugabe Africa yose vanoziva kuti ndiye unonzi woinomunzi. Saka zviri pachena izvi, whether munhu anoda wani, isusu vanoda nyika ino nemoyo yese, namo takubvisa namazino, vana vedu havachazozi vakatamburazve futi